Chokutanga mafigiriku Bulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere checovid-19 asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atorwa aya kutesta covid-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza achibva kune mamwe mataundi madiki achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab manational labs anenge ariko ndosaka vanoita inonzi batching. Saka kana maresults akabuda achiratidza kuti abva palebhiri muBulawayo zvingorevi kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana kunova kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCovid-19 kana kuti vanenge vashaya neCovid-19 zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCovid-19 uye vakatofa nechirwere cheCovid-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta reBulawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nehuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19 vamwe vachizopedzisira vashaika nokuda kwechirwere ichochi.